ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 18 kugadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ini Sameyawo Mucha ndinovapa vimbiso yekuti tichagadzirisa zvishemo zvavo nenguva diki diki inotevera.
Bato reCitizens Coalition for Change rinokunda musarudzo yameya weguta reMutare.
Constitution of this country iri clear. Umbiro remutemo rinota tine mvumo yekuungana. Saka isu tinotedzera zviri pamutemo. Hatigoni kuzoudzwa nevakomana vasikana vari kuzara vachishandisa mapurisa kuti vatiudze kuti izvo hazvigoni kuitwa neisu. Tinotarisa zviri pamutemo nezviri kuposa.
Mapurisa muHarare apa bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa mvumo yekuita musangano waro nemusi wesvondo muHarare.
Sangano rinonzi Operation Dudula harinyatsozivikanwa kuti rakanyatsomira sei uye vakuru vari kuritsigira ndevapi, nekuti vakuru vacho havasi kubuda pachena.
Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti hurumende yavo yakaisa maziso ayo pamasangano anoda kukonzera ruvengo kuvabva kure vari munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wameya weguta reMutare Kanzura Farai Biza vakafenda nezuro mushure mekuruza sarudzo yameya weguta iri iyo yakahwinwa naKanzura Simon Chabuka. Kanzura Biza vebato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora vakakundwa nemavhoti matanhatu kune avo mashanu navachabuka vebato reCitizens Coalition for Change inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mufaro uyu wekukunda kwavachabuka unotevera sarudzo dzekutsiva vaimbo vemeya weguta iri Kanzura Blessing Tandi avo vakadzingwa basa svondo rapera nebato reMDCT inotungamirirwa navaMonzora. VaBiza vachitaura neStudio 7 mushure mechiitiko chekufenda kwavo vanoti vanofara nemafambiro aita sarudzo, asi vanoti vangonzwa dzungu pataurwa zvabuda musarudzo. Kupera kwavo simba uye kunzwa dzungu kwapa kuti vanamukoti vanoshandira pamuzinda weKanzuru vavabatsire kumuka zvakare apowo motokari inotakura varwere yange yavamirira panze.
Election aitwa but Kanzura Chabuka ndovapinda is now the mayor. Ndafenda ndichipongeta ka disturbance kangoitikawo kadzungu pane dzungu rangondibatawo kubva kusofenda. That provision inoita kuti pange paine vakandi kana zvinge zvafamba nenzira iyoyo.
VaBiza vanovakanzura weward 11 vazoita zvakanaka mushure mekanguvana izvo zvapakuti musangano wange uchiitwa uyu umbomiswa kwekanguvana. Meya mutsva vachabuka vaudza Studio 7 kuti vanofara nekusarudzwa kwavaita zvakare vanotarisira kuti vachashanda zvakanaka nevamwe vakuru vemukanzuru pamwe chete nemakanzura ose asara ari 11 chete mukufambisa mabasa anoitwa muguta reMutare.
Chokutanga ndinoti ndinofara zvikuru nekuelect kuti ndive meya wegutare remutare asi ndinombisa gare mamutare kuti sameya wawo nema councillors nema managers gutare mutare tichange tishanda navo zvichemo zvavo tinazvo takazvinzwa ende tine ma projects ati nao angasati apera like the Danga Mvura Water project the Gimboki issue the Odzani Waterworks issue zvese izvozvo tichazvitarisa toona kuti nenguva diki diki inotevera tinenge takwanisa kugadzirisa kudariri remutare my residents they should bear with us asi ini sameya wamutsva ndinovapa vimbiso yekuti tichagadzirisa zvishemo zvavo nenguva diki diki inotevera
vachabuka igweta mukudzidza uye vanomirira ward 12 muguta remutare mumwe wemutevedzeri wemutungamiriri webato recitizens coalition for change rinovabato rangera kamirirwa navachabuka amai Linet Karenyikore avo vange varipo vanoti vazere nemufaro sezvo kukunda kwavachabuka kuchipa chiedza chekuri kuenda bato iri uye rakatarisana nemabuy elections musi wa26 kurume
kuti zvaitwa mumutare city council zvinoragidza kuti simba revanhu riri kune murume anonzi advocate Nelson Chamisa nekuti voti yaitwa nemakanzelazi edu akwanisa kukunda sarudzo kukunda candidate yekwamonzora so izvozvo zvega zvinotipa simba izvozvo zvega zvinotiragidza kuti ramangwana redu rakajeka nekuti nhasi councillor Chabuka ndivo vaita mayor wemwamutare
asi mutauriri weMDCT yavamonzora vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti makanzura avo akasununguka kusarudza vavanoona akakodzera kuzadzikisa zvinodiwa nevagari kwete ivo sebato
makansela anovhota nemaonero avo bato redu reMDCT ari foseredze makansela kuti avhotere kansela ningi asi tinenge tichikurudzira kuti vavhotere vanhu vanoziva kuti vachamiririra zvinoda vagari uyezve vachitevera gwara remusangano rinova ndiro rakavaita kuti vavhotekwe saka naizvozvo tinopembedza zvaitwa nemakansela nekuti makansela ese ndevebato vamwe vakutaura kuti kwane makanzura eCCC kana kuti eZANU PF CCC bato rafomwa nezuro iri haringaite makansela akapinda muna 2018
pari zvino muguta remutare mune makanzura masere akadzingwa izvo zvichapa kuti kuitwe dzimwe sarudzo dzekudzosa vamwe kuti vashande vakakwana vari gumi nevapfumbamwe mune imwewo nyaya vatendi vechechi yejohani marange inotungamirirwa navanowata guta vanonzi vatandanisa mapurisa kubva panzvimbo yavanonamatira kwamafarari kwamarange ayo ange achida kunura marangwanda aana machaya uyo akashaya gore rapera machaya akashaya mushure mekusununguka mwanakomana wake zvichitevera kurodzwa kwaanonzi akange aitwa asati abvezera kuna vahatirarami mumberume aka kave kechipiri mapurisa achitandaniswa pamuzinda uyu apo vari kuda kuferefeta firo uye magore emusikana uyu Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakasanobata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reManicaland assistant inspector Wiseman Chinyoka pamusoro pechiitiko ichi sezvo nharembozha yavo yange isiri kupinda ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Iloi Dhamumoyo
mapurisa emuHarare nezuro akapa bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa mvumo yekuti riite musangano waro wekutanga wekuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro nemusi wesvondo muHarare asi bato iri richidzikirwa mitemo yakaomarara yanyorerwa kubato iri nemapurisa ekusouth Athlone inosanganisira kuti nengo dzeCitizens Coalition for Change hadzibvumidzwe kufamba dziri muzvitsama zvinenge zvichitevedzana kana kuti convoy dzichiita maslogan ebato uye kuti bato iri richadzikamisa nengo dzaro kuti dzitevere mutemo dzisingavhundusiri vanhuwo zvavo mapurisa akaudza bato iri kuti ritevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 bato iri rarambidzwavo kutakura nhengo dzaro nemabhazi kubva kune mamwe matunhu kutakurwa kwezvombo zvinokuvadza uye kuvhara migwagwa nenzira dzakapoteredza nzvimbo ichaitirwa musangano uyu Mapurisa anoti kukundikana kutevedzera mitemo iyi kunoreva kuti mvumo yekuita musangano uyu inobva yakanzurwa. Asi mutevedzeri womutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vanoti nengo dzavo dzichatevera bumbiro remutemo wenyika kwete zvido zvemapurisa avanoti ari kutungamidza zvido zveZANU-PF. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navasiziva pamusoro penyaya iyi.
Chindechevanhu is the citizens of Zimbabwe varikuita maefforts on their own kuda kunzwa kuti direction yenyika iri kuenda kupi. Saka uri kuona zvanyorwa nemapurisa kuratidza kuti kune vanhu vari kutya yatinoti nechirungu quaking, kutya chazezesa chiri kuya musowezde chinhu chevanhu. Izvezvi kune vamwe vatanga kufamba, kune vamwe vava kuprepare, vanhu vari kudizaina hembe, vari kutenga matishet. Munhu wese ari kuita maeffort as citizens kuti tive tirimo tichiratidza kuti isu sevanhu taramba udzvanyiriri, taramba kubirwa upfumi hwenyika nevakomana nevasikana vari kuZANU-PF.
Tinoona kuti paiswa mitemo yakati wandei inobata nhengo dzenyu nemaitiro anenge achiitwa nenhengo dzenyu pamwe nemusangano iwoyo. Imiwo muri kuti muri kuteera here zvese zvadzi nemapurisa muite izvi?
Ndanga ndichiteerera komanda vechidiki vachiadresa, vachitaura kune vechidiki vanenge vachibata nyaya dzedu dzesecurity, vachivaudza nechirungu kuti when injustice becomes law, resistance becomes a duty. Saka isusu tiri clear mutemo wenyika, the constitution of this country iri clear, umbiro remutemo rinota tine mvumo yekuungana. Saka isusu tinoteedzera zviri pamutemo, hatigoni kuzoudzwa nevakomana nevasikana vari kuZANU vachishandisa mapurisa kuti vatiudze kuti izvo hazvigoni kuitwa. Neizvi tinotarisa zviri pamutemo nezviri kuposa kuti tinoita zvakati. Tavaudza mapurisa kuti hamungatozvitoimba zvipi because you are now infringing pakodzero yedu yefreedom of expression. Saka hatizoallow anyone nani zvake anotirambidza kuti exercise our rights and freedom of expression. To expect that mapurisa as part of the citizens vateedzere mutemo, varatidze kuti they are professional, zvinotaura pamoto yavo kuti ivo vanoita zvevanhu vachiprotekta vanhu, vachidzivirira kuti vanhu zvinhu zvedu fambe mushe.
Zvii zvikuru zviri kutarisirwa pamusangano uyu vasiziva?
Tiri kutarisira kuti vachamisa vapresident wemacitizen vachiti unveil agenda yedu yebyelection kuti tiri kupinda mubyelection nezvipi zvatiri kupromisa vanhu. Again tiri kutarisira kuti vachamisa vanotipa direction senyika kuti nyika yaora massive sevens akushama salaries, masoja ari kushama salaries ari above poverty data line, maticha ari kushama salaries ari above PDL. Saka vanhu vanuna nenhamo. So tinoda kunzwa vaadvocate Nelson Chamisa and Boss Dova nesocial contract nevanhu vatiudze kuti direction yatiri kufamba nayo ndeipi.
Taona mapurisa achirambidza kuti munge muchitakura nhengo dzenyu kubva kune mamwe matunhu. Muchaita sei nedanho iro raiswa nemapurisa?
Zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kutya kuti tinenge takazadza nyaya yekuti isu tinobvasa vanhu haisi culture yedu semacitizens. Vanhu vedu vari kuuya ungano nderemacitizens. Macitizens anowanikwa kumareserva, anowanikwa mutown, anowanikwa mumabharaka, anowanikwa kumapurisa, anowanikwa kumachechi, kumayunivhesiti. Saka hatina definition yekuti munhu unofanira kubva kupi. Chatinoda ndechekuti munhu ataure kuti ame citizen weZimbabwe. Kana munhu ataure kuti ame citizen, ane kodzero yekuya paprogiramu yedu. Saka vanhu vanofanira kuti vaite zvavanenge vachiona zviri mumwoyo mavo, vachiratidza kuti isu as the people of Zimbabwe we are united kuti fambise nyika yedu mberi, tichatungamirwa navachamisa.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakati nezuro hurumende yavo yakaisa maziso ayo pane mamwe masangano emuSouth Africa ari kukurudzira mhirizhonga pakati pemarudzi achifamba achitsvaka vabva kure vasina magwaro ekuva muSouth Africa. VaRamaphosa vakaudza vatori venhau kuti pane zvichaitwa nehurumende yavo pamusoro penyaya iyi, vachiti vanochengetedza runyararo vakamirira kupindira kuti muve nekugadzikana munyika. Vanodzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vaudza Studio 7 kuti VaRamaphosa, makurukota avo, mapurisa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemubato ravo havadi kunyatsobuda pachena kuratidza pavamire chaipo sezvo vachitya kuzavhoterwa.
VaRamaphosa havasi kunyatsotaura zvakajeka pamusoro pekumiswa kwemhirizhonga iri kuitwa kuvabvakuru vari muno muSouth Africa. Vari kutaura vachiita sevanosigira zviri kuitika asi asingabude pachena. Ndinofunga kuti vari kuzviita nenyaya yekuti nyaya yemigration inyaya iri kutariswa nevanhu vakawanda, uye inyaya inogona kuita kuti vagone kuwina maelections kana kurwisa maelections. Saka havasi kunyatsobuda pachena. Vari kuitaura nenzira yekuti vanenge vachizama kutarisa kuti mutemo unoti kudii, vachizama kutaura izvo zvinongotarisirwa zvokuti vasina mapepa vanofanira kudzoserwa, asi havasi kunyatsobuda pachena zvinonyatsoradza kuti havasi kufarira mhirizhonga iri kuitirwa vanobva kune dzimwe nyika vari kugara muSouth Africa.
Iro sangano iri rinozviti Operation Dudula, munoziva kuti rakamira sei kana kuti vanoritsigira vakuru vanoritsigira vakaita savapi?
Sangano rinonzi Operation Dudula harinyatsozivikanwa kuti rakanyatsomira sei uye vakuru vari kuritsigira ndevapi, nekuti vakuru vacho havasi kubuda pachena. Asi chatiri kuziva ndechekuti vari kuonekwa vachifamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachibvunza vanhu mapepa, dzimwe nguva vari kungotobudisa vanhu vabudisa mudzimba dzavo vachisiya vamwe varohwa, vamwe vaitwa zvimwe zvisingatenderwi pamutemo. Ndo zvavari kuita. Vari kushungurudza vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari kugara muSouth Africa. Zviri kunyanya kuitika kunzvimbo dzinogara veruzhinji anonzi muno muSouth Africa malocations. Ndo kwazviri kuda nyanya kuwanikwa izvozvi zveOperation Dudula.
Kana chizvarwa cheZimbabwe chikasangana nedambudziko reOperation Dudula iri, pane kwachinokwanisa kuendawo here kunotsvaga rubatsiro?
Chiri kunetsa ndechekuti mapurisa haasi kunyanya kuratidza chido chekumisa mhirizhonga dziri kuitwa neiyoyo Operation Dudula. Saka kuti titi vanhu vaende kumapurisa handifungi kuti vanowana rubatsiro chairwo, nekuti zviri kuitika vawande ndezvekuti kusafarirwa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika muno muSouth Africa kuri kubudikira masectors akawanda muSouth Africa, kusanganisira neko kumapurisa kwacho ikoko. Maybe kwavangatowana rubatsiro kuma non-government organizations akaita sana Zimbabwe Access Forum neimwe inotungamirwa navamuziringa ndatanga mazitara ayo, asi kumasangano iwayo akazvimirira ega anoita zvekubatsira vanhu kunyanyanya vanobva kunze, ndokwavangatowana rubatsiro rungaita kuti vagone kubatsirikana kana vatsanganisika nemhirizhonga iyo iri kuitika.
Avo vange vari muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevashanu 385 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi masere neumwe 5381 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere 232,598. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe 4,326,790. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvipfumbamwe 3,359,094. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi maviri nevaviri 92,522. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday, munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vakuru vemasangano anomirira vashandi vari kuchisidzirwa nevanofungirwa kuti vasori zvichitevera tsamba yavakanyorera kumuzinda mukuru wesangano reEducation International kuBelgium vachitsvaga rubatsiro pamusoro pekusawirirana nenyaya dzemihoro kuripo pakati pehurumende nevarayiridzi. MuNewsday makare vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaendeswa kumatare edzimhosva nemwanasikana wemurume wavo muchakabvu Solomon Mujuru uyo ari kuti amai Mujuru vakagadziridza magwaro ekambani kuti aratidze saivo muridzi wekambani dzakasiyiwa nemurume wavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ndimai hedzo vari kupolokwani kusouth africa. Ini ndiri kukumbirawo vana vezimbabwe kunyanya vabereki vevana vechikoro kusanganisira hurumende yedu. Iye zvino mari yechikoro yakwira zvakanyanyisa zvokuti vamwe vabereki vachakundikana kutoendesa vana vavo kuzvikoro. Chechipiri, tikange tabvisa mari dzacho dzavari kuda sezvataita, vana vanogona kuendeswa kuchikoro pamwe mwedzi umwe chete kubva kwanzi COVID yakwira lockdown vana vogadzikwa pasi zvekare. Kana vagadzika vana pasi vanokutitenga zvefoni yekuti mwana adzidze online kuburikidza mari dziya dzatakaendesa kuchikoro, kureva kuti vana hapana mari idzodzo, tirongobhadhara pasina zvadzinoshanda. Iye zvino mari dziya dzakawandisa zvekuti vamwe vabereki vachatokundikana kuendesa vana vavo kuzvikoro kuburikidza kwekuwana mari iyoyo. Apa vobva vati lockdown vana vaenda kuchikoro mwedzi umwe chete, 2 months dzose kana 3 months vana vakagara pasi vasingaendi kuchikoro. Inini chikumbiro changu ndechekuti vabereki vezimbabwe ngatipepukeiwo tione, ngatisaonai maticha achirwadziwa nemari shoma dzaari kupiwa, isu ngatirwadziwawo nevana vedu, timire takabatana nematicha. Tingati zvedu tinotya hondo but hapana isiri hondo, nekuti ava kutoitiswa tisu. Hurumende yakutopema mari matiri isu vana vezimbabwe, haisi kuona kutambudzika kwatiri kuita.
Tinokumbirawo kuti wese munhu wemuzimbabwe aende kune mukomana anonzi Nelson Chamisa CCC, tibatane nemamwe mapato madiki dika aende kumunhu wani Chamisa kuna Chamisa, titi ngaapinde mukomana tese, sezvo tiri hatisi kuwirira nezanupiyefu, tadiri kuti tiumbe bato rimwe tende ku triple C, tende ku munhu wana anofarwa ngevanhu. Kuzi vamwe vese tingangoda hedu kuti tingavaende kuvavhotera asi ngatione kuti unopinde kudiwa ndiani. Ini ndinoti chamista is number one, pa yellow. Munhu wese ngaende pa yellow. Chiwa zvinoite munangarwa zvinotosemesa.
Nyaya yangu ndeyekuti vachamisa manje. Vanofanira kunge vachititaurirawo kuti vakuzvifambisa sei. Nekuti leadership tinoziva iri leadership inosanganisira vana mudharabiti, vana nuve, vanani. Ngavasakanganwa kuti vanhu ava vakanga vamboenda kunze, vanhu ivava vatange zvechimwe chikwata. Hakuna kwatinoenda. Ipapa pavaita pavadzinga vanhu mabasa ava, vachivamisa vachiti mozodai mozodai. Hameno kana dziri nyonganyongawo dzakafanana, kana dziri mhutsa dzakafanana naDouglas Monzora, hangavadzingwe zvavo. Asi kana tumwe maprovhinsi doko doko, dai vachingoita kakongresi zvorongwa patsva, zvongozikanwa nemunhu wese kunzi aiwa, iwo wabviswa pachigaro nechikonzero chakati chakati chakati. Kuda seleadership ndo vanoziva hava kuti uyu munhu anoda kuendesa musangano musango, uyu ari kutiendesa mberi. Asi ngavangwarire kuti vanhu vasasviba mwoyo navo.
Right, ini ndine nyaya yangu yandoda kutaura pamusoro pematicha. Maticha tinokurudzira kuti hurumende yedu ikurumidze kuadressa situation yavo, ivape mari yavari kuda uye inokwana. Bati dambudziko futi riri pane mamwe maticha, noti esezvavo bati mamwe maticha. Specifically ndakanangana ne St George's Primary iri muBhangeti. Kuwadzana Primary iri muBhangeti. Mukatarisa zvikoro izvozvo, chero kabhadhara school fees yakakwana, chero vasati vaenda pastrike oro vabva pastrike, zvavanoita ndezvekuti unotobhadhara imwe mari kuna ticha kuti mwana wako akwanise kudzidza. Nekuti vanoti mwana anofanira kudzidza 2 days pa week. Saka akadzidza 2 days pa week, voti kuti timudzidzise dzimwe 3 days idzi, waakufanira kutobvisa chimwe chouviri uchipa ticha, wobva wamupa futi zvakare. Which means mari iya inodzoka pakuwanda kudarika mari yechi yeschool fees. Izvi zviri kutoitika right now muBhangeti. Ndisikazivi kuti vana taungana ndoro avo vari kuziva herepo.
Ini hangu ndinoti ZANU-PF ngairege kushandisa vakomana vasina mabasa, vasingashande, kuchikidzira vanhu vachiti nyika yakauya neropa. Tinoziva nyika yakauya neropa, but hatingafiri izvozvo. Dai vasina kuenda kuhondo kwacho, takangozvarwa taingoenda futi. Saka ngavarege kutivhundutsira vachitichikidzira, nekuti hapana chataona chavati vari kuita, chavari kupromisa zvacho hapana zvavati vaita. Ini ndinoitwawo Prince Mudzingwa, ndinogara kuno kukaroi kuhurungwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin vanoti Russia iri kuramba ichiisa mauto ayo kumuganhu wayo neUkraine, vachiti hapana chinoratidza kuti Russia iri kubvisa mauto ayo kumiganhu iyi sezvairi kutaura. VaAustin vati vanoziva kuti nyika haiiti zvinhu zvakadai pasina chikonzero. America inoti Russia yakaendesa zvimwe zviuru zvinomwe zvemauto ayo kumuganhu wayo neUkraine mazuva mashoma apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti mamiriro akaita zvinhu haana kunaka, vachiti vanotarisira kuti Russia ichapinda muUkraine zvechisimba mumazuva mashoma ari kutevera. VaAustin vanoti vanoda kuti nyaya iyi ipere zvakanaka ichisiya Ukraine ichitongwa nevanhu vemuUkraine. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinokunda musarudzo yameya weguta reMutare. Mapurisa muHarare apa bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa mvumo yekuita musangano waro nemusi wesvondo muHarare. Mutunga miri we South Africa, Vasiro Ramaphosa vanoti hurumende yavo yakaisa maziso ayo pamasangano anoda kukonzera rubengo kubabva kure vari munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.